Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu ndira 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDCT rinotsemuka pamberi pesarudzo dziri kuda kuitwa muna kurume.
Kuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa murunyararo, zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzinotarisirwa nevanhu, kuyenge uchitarisa zviso zvavanhu vari kuvhota, zvinotaridza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka, hapana kuchidzirwa. Sezvagara zvichingoitika musangano weZANU-PF, kuti musangano weZANU-PF, musangano wegutsa ruzhinji, musangano unoita zvinhu zvavo murunyararo.
ZANU-PF inopeta sarudzo dzayo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume. Zvikwata zvenhabvu yepamusoro munyika zvopinda pamarket yokutsvaga vamwe vatambi vatsva vezvikwata izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Tokozani Kupe, avo vanga vari mutevedzeri womutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vazivisa nhasi kuti bato ravo ratsemuka nepakati vachipomera vaMonzora mhosva yekutyora bumbiro remitemo yebato iri. Mutori wedu wenhau Friend Chikore anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Kupe, avo vakambomiswa basa navaMonzora kuti vaferefetwe pamhosva dzavari kupomerwa, vaudza vatori venhau pamuzilikazi home guta reBulawayo kuti ndivo vari mutungamiriri webato rinopikisa muparamende sezvo vaMonzora vakazvidzinga voga mubato mushure mekunyorera kwavakaita komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti sebato vachapinda musarudzo dzemabai elections vachishandisa zita rekuti MDC Alliance iro riri kushandiswa navaNelson Chamisa.
Monzora aumba umwe mubatanidzwa mutsva nevanhu vakaita saLucia Mativenga wePDP iyo yaive muPeople's Rainbow Coalition yavaitungamirirwa nevaimbo vamutevedzeri vemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru naShupikai Mandaza weMDCN ane chinzvimbo chisingazivikanwe pamwe nevamwe. Iri ibato idzva rakasiyana neredu. Pamusoro peizvi Monzora akatozivisa ZEC kuti achapinda musarudzo dziri kuuya dzemabai elections achisha ndisa zita rekuti MDC Alliance. Nekuita uku Monzora akazvidzinga ega mumusangano nokuti bumbiro redu rinoti kana munhu akatsigira rimwe bato risiri MDCT munhu anenge atozvidzinga ega pasina mibvunzo.
A political party other than the MDCT. Termination of membership in these circumstances is automatic.
Muzvare Kupe, vatiwo vaMonzora havasi kutevedzera bumbiro remitemo kubva pakati kwaCongress yeChimbi Chimbi yekutsvaga munhu anotsivira vaimbo vemutungamiri webato iri mushakabvuva Morgan Tsvangirai. Muzvare Kupe, vati Congress iyi yakaitwa pachishandiswa mhirizhonga uye yakanga ine vanhu vashomanana kudarika zvinotarisirwa mubumbiro ravo remitemo, saka nokudaro havacherechedzi kusarudzwa kwavaMonzora. Vatiwo Congress yeMDCT iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wakurume 5 gore rino iri kurongwa zviri kunze kwemutemo vachiti vanhu vakawanda vari kubviswa muzvigaro zvavo navaMonzora. Vatiwo vaMonzora havasi kutevedzera zviri mubumbiro remitemo pakuumba makomiti ebato ravo pamberi peCongress iyi sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato ravo. Muzvare Kupe, vatiwo izvi zvave kureva kuti pave nemaMDCT maviri.
Tinozivisa zviri pamutemo kuti bato removement for democratic change Tsvangirai rakatsemuka uye kwava nemaMDCT maviri, rimwe racho richange richitungamirirwa neni wenyu Dr. Tokozani Kupe, avo vanova zvakare mukuru webato rinopikisa muparamende.
Dr. Tokozani Kupe, who is also leader of the opposition in the National Assembly.
Asimtaro MDCT va witness Dube vati zvataurwa namuzvare Kupe ndezve mugodzi Matsuro sezvo muzvare Kupe vakambomiswa basa.
Vangotaura pfungwa dzavo senhengo yebato. Zvinobvumidzwa kuti utaure pfungwa dzako asi chatisingatenderi ndezvekuti zvizobuda sekuti ya position kana kuti chimiro chemunhu wese. Pa constitution yedu hapana pekuti nhengo inosimuka ichitaura kuti kwane split. Saka ameno kuti vakamira pai vachitaura izvozvo vari vanozvitivo vari kutevedzera zve constitution asi hapana pamasimba avo semutevedzeri womutungamiriri webato pavanobvumidzwa kutaura mashoko iwawo. Isusu tinongoona kuti munhu agara akusada zvake zvese zvine zvokuita neMTCT vanga vambomiswa basa na nemutungamiriri webato vamonzora zvichiri burikidza neresolution yangaitwa nestanding committee National Council.
Vadhuve vati kubva pakaitwa Congress yavo yechimbi chimbi muna zvita 2020 muzvare Kupe havana kumbobvira vashandira bato uye danho ravatora raratidza kuti havachadi zvomusangano wavo saka nokudaro vazvidzinga vega mubato. Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika varashuti mukundu vati hapana chinoshamisa pakutsemuka kwaita bato iri nepakati vachiti simba rehove riri mumvura kwete kumatare ayo akapa bato iri masimba zvitevera mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusadzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai.
Kunongoratidza kuti imba yanga yakavakirwa pajecha ende zvino mvura yauya yakukurwa. Vavira ava vakasangana kwete nekuti vaive nechavaida kuti chinyatsobuda pane zvematongerwo enyika muZimbabwe asi vakasangana nekuti pane zvavanga vavimbiswa zvaisanganisira kuwana mari dzinopiwa mapato anenge akwanisa kupinda muparamende zvinosanganisa kuwano mumidzi yose zvavese maofisi nezvimwe zvavakatora. Hapana hurongwa chaihwo hwakange huripo kana kuti hwatingati hwakaburitswa navamonzora naamai Kupe hunoratidza kuti vane chinangwa chekupikisa bato reZANU-PF.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo dzati zvataurwa namuzvare Kupe zvinogona kuita kuti vamonzora vadzingwe muparamende namuzvare Kupe asi dzimwe nyanzvi dzati izvi zvinogona kunetsa sezvo tsamba dzekudzinga vanhu vari muparamende dzichinyorwa nemunyori mukuru webato iri amai Paulina Mpariwa avo vanonzi vari kutsigira vamonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
ZANU-PF yaita sarudzo dzayo nhasi dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemakanzura pamwe nenhengo dzeparamende dzichaitwa muna kurume. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ngororo yataita yaratidza kuti vanhu vakawanda vabuda zvine musinde munzvimbo dzakaita seAirport, Mufakose nedzimwe kuvhota kwanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo uyewo kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChinoi Primary pamboita mhirizhonga mushure mokunge vanhu vatadza kuwirirana negwaro revavhoti range richishandiswa. Vachitaura mushure mokuvhota parutendowo kumufakose amai Maria Sikamono Matibiri avo vari kukwikwidza pachinzvimbo chakanzura weward 35 vati sarudzo dzafamba zvakanaka uye vanotarisira kukunda.
Tatanga kuvhota nafast 10 kuvhota kwatikuita tikuvhota FGC basic rakazara pa-E1 Infakose 1B riri kuseri kuInfakose 1A hapana hapo hohoho iripo tikuona kunge zviri kufamba hangu zvakanaka so far so good.
Vachitaura mushure mekutenderera nzvimbo dzekuvhotera dzakawanda muHarare imwe nhengo muchikamu chevechidiki muZANU-PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka.
Tirikuona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa murunyararo zvinhu zvese zviri kuitwa nenzira dzinotarisirwa nevanhu kuyenge uchitarisira zviso zvavanhu vari kuvhota zvinoratidza kuti vanhu vari kuvhota vakasununguka hapana kuchingidzirwa sezvagara zvichingoitika musangano weZANU-PF kuti musangano weZANU-PF musangano wegutsa ruzhinji musangano unoita zvinhu zvavo murunyararo. Saka tirikuona tirikuona kuepoepi vanhu vari kuuya neuwandu hwavo hwese vabuda mudzimba zvokuti zvinoita kunge sarudzo dzegeneral election.
Izvi zvatsinirwa navaOliver Mandipaka avo vange vachitungamira kuvhota kwange kuchiitwa kuAirport.
Pari zvino vakwanisa kuchitumira vanabatana namai vakomana nevasikana vatinovhotesa mapolisi neimwe election material ida kushandiswa zvava kumapolisi centers. Saka kuvhota kwatanga muHarare so far zviri kufamba zvakanaka kumapolisi centers.
Bulawayo, mutauri wezanu PF mudunhu iri vaachichiponda, vati sarudzo dzafamba zvakanaka uye vanoti vachakunda nevachakundwa, vanofanira kushanda vese kuti bato rikunde musarudzo dzakurume.
Today's primary elections are going smoothly. They've been conducted in a calm and disciplined atmosphere that is characteristic with ZANU-PF as a whole, as well as ZANU-PF Bulawayo province. A primary election is basically an internal process which is merely carried out as and when necessary. There are no winners or losers. The only outcome is as strong as ZANU-PF.
Sarudzo dzatanga zvakanaka mubato retere ZANU-PF kusanganisira muBulawayo. Idzi sarudzo dzinoita mubato uye hapana munhu anonzwa kundwa. Musarudzo idzi chinosimbisa musangano. Tinoziva kuti pane vamwe vasina kufara nhasi asi vazvibata uye tinovati.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino. Vauza Studio 7 kuti kubuda kwaita vanhu vakawanda munongedzo kuti bato rezanu-PF richakunda musarudzo dzakurume.
Uyu munongedzo chekutanga uri kuburiswa nemusangano wezanu-PF kuti vane simba rekukokera vanhu vazhinji kumusangano wavo. Zvechipiri, kana tiri mumutambo wemaelections vanhu havakampeni kuti vadyiwe, vanokampena kuti vahwine. Saka uyu munongedzo wekuti March 26 musangano uchahwina zvekare. Sarudzo dza2023 musangano uno.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanoti izvi zvagara zvichiitika asi bato richizokundwa parinokwikwidzwa nemamwe mapato.
Tinofanira kuti chinzwisiswe nevanhu veZimbabwe ndechekuti akasike kutanga vanhu vachibuda kuZANU-PF vachiita maelections avo angava maprimary elections kwavo. Vanobuda zvisingaiti asi hazvirevi kuti ndokukunda musarudzo kana makwikwi emaelections atakatasana nawo. Saka ndichadzokorodza kuti kubuda hazvina kutanga gore ra2022 makore esaya vaisingobuda nohwandu.
Pataenda pamhepo, murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima vangava vachiita musangano nevatori venhau wekuzivisa kuti sarudzo dzafamba sei munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dzimwe nhengo dzakabva kuPeople's Democratic Party dziri muMDC Alliance. Idzo dzakadzingwa muparamende neMDCT, asi dzikanzi nedare reSupreme Court kudzinga kwadzo hakusi pamutemo, dzinoti zvigaro zvadzo zviri kukwikwidzwa muna kurume. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mumwe wevakadzingwa ava vaSettlement Chikwinya vaimirira mbizo vati magwezi avo akatodzokera kumatare mushure mekunge matunhu avanomirira adomwa kuti kuchange kuchiitwa sarudzo dzemabielections.
Asi nyaya yedu takanga taipira zvekumatare kunoti High Court iudze vamunangagwa kuti maconstituencies aya amati mimi aende kuma by election anga awiniwa ku Supreme Court. So judgment iyoyo hatisati taipiwa, tinogona kuipiwa vhiki inouya.
Vachikwinya vatiwo nekuda kwekuti havana ruzivo kuti zvii zvichaitika nenyaya yavo vave mushishi rekugadzirawo maby elections, vachiti uyu mukana zvekare wekuti vanhu vekumbizo varatidze simba ravo nekusarudza mutungamiriri wavanoda.
Nyaya iripo apa ndeyekuti hatisi kugwisana nanarukanda namai Mativenga nanamonzora, ava vanongoshandiswa nezano. Chatakuda apa ende chatafarira ndechekuti pane mukana wevanhu wekuti vachisarudza kuti takunda kumaby election ende vochiudza ZANU-PF kuti maMP akanga arikolewa navamonzora nanamai Mativenga vanhu vakuratidza simba ravo rekudzosera, nekuti simba rekurikola riri temporary, simba rekuvhotera vanhu kuti vaende kuparliament riri permanent. Saka tinofara nemukana wekutinde kumaby election kuti vanhu vaone mukana wavo wekudzosera vatungamiriri vavo.
VaWilliam Madzimure avo vakadzingwa muparamende vaudzawo Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kusashanda kwemitemo munyika. VaMadzimure vati vakamboedza kudzokera kudare reNational Assembly kakawanda vachidzingwa, vakati yange iri tariro yavo yekuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda avo vakaverenga tsamba yekudzingwa kwavo vavanyorere zvakare kuti vava kukwanisa kudzoka.
Kana tiri nyika inotevedzera mutemo, tiri vanhu vari responsible, chataafurensa ndechekuti kusvika nhasi netakahongeva wakato ujwa kuzara kuti mafosiko kuzi aya ane vari zilawa wana kubobila waka jumwa mpala mendi
vama zimure vatiwo ivo ni vamwe vavo vanu vasina kumbomira kushandira waka wasarudza nekudara wapana chinga vaneta kukukuza zvakare pa mabai elections
isoso wame tagara tiri muvanhu tagara tichingo tevedza nevanhu nyange takaizvitaka dzimba tanga tichingotevedza nevanhu chandinogadzirira ndakagadzirira ndakagadzirira za 2023 asi iko zvo ndiri kushanda basa randakapiwa neconstitution kuti ndiite ndiro basa randiri kuita mukambuzino
tsamba yekudzinga vatanhatu ava yakanyorwa navabenjamin rukanda avo vaiti ndivo munyori kupdp asi vakazoruza nyaya iyi mumatare vachibvunzwa nezvenyaya iyi vamudhenda vati havadi kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nevakadzingwa ava
handisi kutaura kwezvo
patabvunzawo sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika amai Priscilla Chigumba kuti vachaenderera mberi nesarudzo dzemabai elections kunzvimbo nhanhatu idzi here kana kuti kwete vati tifonere mukuru wezac vauto ileslai gwana avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pamusoro pevaviri ava vamwe vakadzingwa vanosanganisira vaive mumiriri weharare east vatendai biti sichelisile mahlangu wepumula varega itsunga vemutasa south pamwe navanhlahla pulu vaimirira ngulumane ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
mumwe mukweguru anga achizivikanwa zvikuru uye achigara pachengetanai old people's home muchinoi aradzikwa nhasi mushure mekufa nechirwere checovid-19 nemusi wechitatu nunurai jena anoti panyaya inotevera
muchakabvu vaharison silika vanonzi vakarwa muhondo yeworld war ii vari kudivi rematariana muna 1945 vasilika avo vaizivikanwa nezita remadunirirwa rekuti angola sezvo vaibva kuangola vanonzi vakarwara kwemazuva mana chete ndokubva vafira kuchipatara chemuchinoi uko vanga vakapatsanurwa vachirapwa mukuru wepachengetanai valak nyanda vati vapegura vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vafara vakabva vabayiwa nhomba vose
tanga tine sekuru vedu vanonzi Harrison Silika anovaiye murwe wehondo weSecond World War II vakarwa vari kuside veItaly vachirwana naMussolini kana vaita vanyaya dzavo vati Mussolini saka vakarwara sekuru ava mushure mekuita kuona kuti munhu arwara tikati the normal procedures vatinongoita pahome pedu pachengetanai old people's home takabva tavaendesawo kuprovincial hospital yedu vakasvika vachibva vatariswa nemadoctors vakatestwa kucovid vakabatwa covid ndokubva vaendeswa kuquarantine kuquarantine ikoko havana kunoita 2 days vakabva vashaya nechirwere checovid-19 saka pari zvino vanhu vese vakatestwa pakabatwa vanasekuru 4 ivavo ndo vatakaisa muquarantine
vanyanda vanoti kufa kwavasidika kunoratidza pachena kuti chirwere ichi chakabva kunze saka nokudaro vari kukumbira ruyamuro rwemishonga yekugeza maoko pamwe nemamaski evashandi vavo sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana
chiri kunyanya kutinetsa ndechemappc evashandi kuti vavadi vawane kushandisa vachatenda kuna nasekuru nezvimwe masanitaiza magloves zvine izvozvo zviri kutinetsawo zvokutaitawono ivo wish anokwanisa kutibatsirawo panguva yakadai kuitira kuti vashandiwo vashandiwo zvakanaka
vachaita smaller avo vaigara mumupanda mumwe chete navasirika vanoti vasirika vakangorwara kwemazuva mana chete
yakatibatabatawo yakatibatabata sirika ini ndindairara naye kumba uko ndindairara ikokoko ndinaye
kakurwara nguva yakareba panguva mbichana akaratidika kurwara nofunga kana kuti 4 days kana 5 days atiatiyaakaita
zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi masere kana kuti 5280 vamwe vanhu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 227,695. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana matatu nemakumi manomwe nezvitanhatu, kana kuti 4,228,376. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina nemazana mashanu ane makumi masere nezvinomwe, kana kuti 3,254,587. Vabayiwa nhomba yechitatu sezvave kukurudzirwa vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mashanu nevana, kana kuti 35,554. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukutaura zvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, vaAntony Blinken vapeta musangano wavo wavaita kwemaminitsi makumi mapfumbamwe negurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Musangano uyu waitirwa muGeneva nhasi uye ndewechina vaviri avachisangana. VaBlinken vaudza vatore venhau kuti America yakazvipira kuita hurukuro uye yakagadzirira zvakakwana nemadzisawira ayo kutora matanho echimbi-chimbi kana Russia ikapinda zvachisimba muUkraine. Russia iri kuramba kuti haina urongwa hwekupinda muUkraine, asi ichiti haisi kuda kuti Ukraine ipinde mugungano renyika dziri muNATO. Vanhu gumi nevanomwe vakafa zvichitevera kuputika kwezvinhu zvinoshandiswa mumigodhi zvakanga zvakatakurwa nemotokari kuUganda. Kuputika uku kwakaitika mushure mekunge motokari iyi yaita tsaona nemudhudhudhu mudunhu rekumavirira kweGhana. Masangano akazvimirira ari kushoropodza zvikuru mashoko asadigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba ekuti ari kubhadhara vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamberi pesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa muna Kurume pamwe nedzichaitwa munyika yose muna 2023. Amai Chigumba vakati izvi zvakaita kuti vamwe vanhu vanyorese kakawanda kuitira kuti vabhadharwe mari dzakawanda. Vachitaura neZimbabwe Television Network nezuro muHarare, amai Chigumba vakati komisheni yavo yakakwanisa kubata chitsotsi ichi kuburikidza nemishina yavo yekunyoresa kuvhota. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kana Zeki ine humbowo hwevanhu vakabhadharwa kuti vanyorese kuvhota, inofanirwa kuburitsa pachena vanhu voona, kwete zvokurova bembera. Studio 7 yakundikana kubata amai Chigumba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Izvi tinoda kutenda maorganisers ese ari kuita basa rakadai rari kuitwa neZeki rekuona kuti vanhu varejesta kuvhota. Kuvhota kwevanhu vakawanda kunobatsira kusimbisa dhemokrasi yenyika, kunosimudzira dhemokrasi yenyika. Tinoti isu kune Zeki ngaiite basa ravo rekuona kuti vanhu vese varejesta kuvhota. Nyaya yekunzi vanhu vanonzi vanobhadharwa kuti varejeste kuvhota, maonero atinoita kuedza kutsvakurudza mhosva yaingapiwe isu vanhu vari kurwa zvakasimba kuti dhemokrasi yedu isimukire. Zvo Zeki iyo yachiroda kuti andamaina dhemokrasi. Kana paine vanhu vanonzi vakabatwa tinoita kuzwa nemazita avo nekuti vakanga vaitei, mhosva yacho ndeyei, toona kusukwa kwavo. Pari zvino tinongoziva kuti mashoko evanhu vari kuda kumisa basa ririkuitwa nemaorganisers ari kushanda nesimba tiziite kuti masikisese edu anyorese kuvhota.
Tichitarisa izvo zvipomerwa zvakasimudzwa na amai Priscilla Chigumba. Imi se mbatanzwa masangana akazvimirira mune matana muchatora we.
Mai Chigumba chikumirira kuti tione kuti vanhu vacho vari kuti vaita chikiribidi vacho ndevapi tione mazita aone kwazvakaita kwazvikiribidi. Asi kana vachinge vatadza kudaro tinozvitora zvinhu izvi nekutsama kukuru zvinozotipusha kuti dzimwei dzenguva tichazomaratanisana navo kumatare tichivachallenja kuti vasamhure nekusvibisa macivil society organizations ari kushingirira kuti nyika yedu iwane demokrasi vanhu vese vakwanise kuzvivhotera. Saka tichiri kuona tichavanyorera tichataura nemamembers edu toona way forward ndeipi, asi pari zvino vanhu vanga vachiti tivanyorere tivatipe list yevanhu vari kuita chikiribidi chavanotsanangura izvi kana vachinge vazo chaitoona matano asikatore kupaipa.
Ko iyo nyaya yekunzi vanhu vanenge vaenda kunonyoresa kuvhota vari kubhadharwa kana kupiwa mari dzekufambisa nezvimwe zvakadaro, makamira papi semasangano?
Hakuna sangano riri kubraipa munhu kuti arejiste kuvhota. Masaka vati kusangana navo ese mamembers ecoalition vatiritaura navo vese vanoti vanoita vota education kunova kudzidzisa vanhu kuti vazive zvakanakira kuti kuvhota kwakanakirei. Hakuna munhu anobhadharwa mari kuti azvivhotere, nekuti munhu kana adzidza anozvikoziya kukosha kwekuti vhoti yangu ndiyo mvura yangu, vhoti yangu ndiyo education yangu, voti yangu ndo health care yangu. Saka vanhu vanenge vaona dzidziso iyi ndo vari kuzongonorejista kuvhota. Izvo zviri kuita kuti zeti yatotarisira kuti tinenge tichikurudzira kuti vanhu varejista kuvhota. Itotsutsumwa nekutsamwa kuti sei vanhu vakuwanda vanoda kurejista kuvhota.
Mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaObed Masaraure vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuwedza. Zvikwata zvenhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zvapinda pamusika wokutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa zvikwata izvi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mubati wehomwe weDimbare vaWebster Marechera vanoti vapanguva ino kumurairidzi wavo Tonde Raindiraya kuti agadzirise pasina kumira zvakanaka.
Mutambo uyu ndewe varairidzi, ndingangoti makochi ndo varidzi vemutambo. Maburi anoda kuvharwa, murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Highlanders haisi kuda kusaririrawo murwendo urwu mushure mekuzivisa kuti yatenga Stanley Ngara kubva kuFC Platinum. Pamusoro pezvo Bosso yatenga kubva kuTiro 1 mutambi wepagedhi wechidiki Rafael PTC uyo aimbobatira maYoung Warriors eZimbabwe. Asi chikwata chiri kurura pamusika eBlue White Chiefs iyo yaunganidza vatambi vane mazita uyezve yave nemuraridzi wekunze kwenyika Newton Toroso wekuPortugal. Chikwata ichi charaura perfect chekwende kubva kuSimba Stars yekuTanzania naObrio Chirinda kubva kuChicken Inn ava nenhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe. Blue Chiefs ine zvekare mutambi wechidiki mutsva Jela Akoli uyezve inonzi iri kuita hurukuro naObedaya Tarumbwa uyambotambira Highlanders neFC Platinum. Panguva imwe cheteyo vatambi Emmanuel Mandiranga, Marshall Machazane naClyde Rupia vatevera murairidzi wavo Lloyd Tembwe kuenda kuCape United kubva kuHarare City. Kunyange hazvo makepekepe iri kurasikirwa nevatambi Leroy Mavhunga, Ronald Chitio, Brandon Mpofu naTatenda Tumba nemhaka dzekushayikwa kwemari nengo yebhodhi reCape United vaAbraham Kawadza vanoti vane chivimbo muna Chitembwe uyo vachango pinza basa.
Pari pakasira taipa chinhano chepamusoro chaizvo, saka chinhano ichocho chotaratarisira nekuendera mberi including kuenda mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muAfrica like we did makore apfuura.
Hapana mashoko abva kuFC Platinum iyewo ine mukombe weleague nezvevatambi vatsva sezvo murairidzi wavo Norman Mapeza anga ari kuAfcon nechikwata chenyika chemaWarriors. Asi mashoko ari kubva kutriangle anoti maSugar Sugar Boys apa basa reurayidzi Jairo Stapera achitsiva taurai mangwiro uyo akasiya basa. Parizino, Manika Diamonds, njerutunga mira makunda no ae, ne mapoints mapumbamwe, mapoints maviri, pamsoro pengezi, Platinum Stars, kwa tambwa, mitambo mitatu, njini Michael Kariati.
Muchilongwa che live talk na 8 PM, tirikutarisa zvirikuitika mubato re MDCT. Ini ndini Rachel Joe, ndiri mu Washington DC.
So kuizika